Mangwanana kanaka vateereri, tinosangana zvakare mangwanana nhasi uri musi wechitatu kubvumbi 17, 2019. Makateerera kuStudio 7 nepfinyiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Manominations abuda zvakanaka nekuti vanhu vaburitsa zvanga zviri mupfungwa dzavo ende hapana kupokana kana kukakavadza kunga uchiitika.
Congress yeMDC mudunhu remasvingo inodoma mutungamiri webato vaNelson Chamisa kuti vakwikwidze pachigaro chemutungamiri webato vaElias Mudzuri, vachidomwawo kuti vave mumwe vatevedzeri vemutungamiri webato.
Shuwa, makore 39 tabva muudzanyiri hwokutongwa nevamwe vedzimwe nyika kuudzanyirwa vemabhizinisi chokwadi takabva uku, asi vachatadza kubuda zvachose kusuro kugobudwa muurombo zvaramba izvi.
Mhuri yeZimbabwe yopemberera makore makumi matatu nemapfumbamwe nyika yawana kuzvitonga kubva kuvachena, asi rimwe gamba rehondo yerusununguko richiti vanhu vachiri muhondo yekuti vabude muurombo. Tichakupai zviri kubva kuvateereri weStudio 7 kuburikidza nemashoko amunotumira kuno. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Kongresi yebato reMDC rinotungamirwa navaNelson Chamisa mudunhu remasvingo yakadoma nezuro mutungamiri webato vaNelson Chamisa kuti vakwikwidze pachigaro chemutungamiri webato. Kongresi iyi yakadomawo vaElias Mudzuri kuti vave mumwe vatevedzeri vemutungamiri webato. Gandri Maramba anotipa nyaya inotevera.
Sarudzo yekumasvingo ndiyo yakadoma kekutanga vaMudzuri kuti vave mumwe wevatevedzeri vemutungamiriri webato. Vamwe vakadomwa sevatevedzeri vemutungamiriri webato ndiva Morgan Komichi navaUshman Ncube. Muzvare Tabitha Khumalo vakadomwa pasina anovakwikwidza kuti vave sachigaro webato, ukuwo Amos Baya ndivo vakadomwa kuti vaite murongi wemusangano. Valuk Tambori Nyoka ndivo vakadomwa kuti vave mutauriri webato. VaCharlton Hwende vakadomwa kuti vakwikwidze chigaro chemunyori mukuru webato, ukuwo David Coulthard vakadoma kuti vakukwidze pachigaro chemubati wehomwe. Nhengo yeCitizen Alliance vaJoe Mugari avakanga vachikokera sarudzo mudunhu remasvingo vakati urongwa hwenomination hwakafamba zvakanaka.
Manominations aya abuda zvakanaka nekuti vanhu vaburitsa zvanga zviri mupfungwa dzavo ende hapana kupokana kana kukakavadza kunga uchiitika. Pabudawo vaviri vatatu vabvuma kuti vavhote nekusarudza mumwe chete vanoda wavazosarudza vacho vabva vafara vese kuti ndiye wavanga vachida.
Musarudzo dzekutungamirira dunhu remasvingo vaJames Gumbi vakunda vaSimon Mupindu. Sarudzo iyi dzakatanga musi wemuvhuro dzikapera zuva rudoka nechipiri sezvo pakamboita kunetsana pakusarudzwa kwevanhu vaifanira kuvhota, vamwe vachiti sarudzo dzematunhu mamwe hadzina kuitwa zvakanaka. Pakamboita kakunyunyuta kwevatsigiri vavaMupindu avakange vachiti vakabirirwa asi izvi zvakazogadziriswa. VaChibaya avakaitisa sarudzo yedunhu vakati sarudzo dzakaitwa zvakanaka, vakatiwo vakanonotswa kupedza neuwandu hwevanhu vakauya kusarudzo.
Ba kuti nditi inini sarudzo dzafamba zvakanaka chose, hongu hatina kukwanisa kupedza nezuro nenyaya yekuti masvingo inzvimbo yakakura. Mastructure yedu yemusangano vane interest yakakura chaizvo paurongwa hwekusarudza vatungamiri vavo. Saka ndingati tapedza usiku hwese tichiita basa guru reaccreditation. Unoziva kuti musangano pauchinge wakura seweMDC, munhu wese anenge achikwidza anga daenda kundavo. Mazvisinei, vana veMDC vanohwisisa kutiri kugwira zamu ramai vedu kana tichiri yamwa hatitamburi munyatso.
Vagumbi ava vakakunda musarudzo umu vakatambira zvakabuda musarudzo nemufaro vachiti vachashanda kubatanidza vatsigiri vavo kuti bato ravo rizokunda musarudzo dzenyika.
Ende mashoko angu muchidimbu ndeyekuti mhuri yemasvingo inofanira kubatana, nokuti mukaona musiyano uripo popa mavhotsi awanikwa anoratidza kuti vanhu vane unyanzvi hwakada kufanana. Saka pane challenge yokuti tibatanidze leadership che chero vanhu vakwikwidzana so that tinova nemasvingo yakarongeka.
Vagumbi vachange vachitevedzerwa navaSimon Ziki, munyori webato wakaitwa vaEria Musendekwa, mutauriri webato ari vaDerek Charamba, uye madzimai achange achitungamirwa naamai Nyaradzai Mago. Nakamira Studio 7 Masvingo, ndini Gandri Maramba.
Muri yeZimbabwe mangwana iri kupemberera makore makumi matatu nemapfumbamwe nyika yawana kuzvitonga kubva kuvachena, asi rimwe gamba rehondo yerusununguko vaBernard Manyadza vanoti vana veZimbabwe vachiri muhondo yekuti vabude muurombo. VaManyadza avaizikanwa nerekuti paka chipoera munguva yehondo yeChimurenga uye vaive mumwe wevakuru vemauto ebato reZanu eZanla, vanoti chakapinza vano muurombo kutadza kutongwa kwenyika kubva pakawanikwa kuzvitonga kuzere muna 1980. Vanotiwo hurumende yavaEmerson Munangagwa haina zvayati yaitira vanhu zvinovaburitsa kubva mumatambudziko ezveupfumi pamwe nezvematongerwo enyika zvavanoti zvakasiyana nezvaiitwa nehurumende yavaRobert Mugabe avakabviswa pautongi nemauto muna mbudzi 2017. Vanoti izvi ndizvo zvinoita kuti vanhu vasazoona kukosha kwezuva rekuzvitonga kuzere. Ngatinzwei hurukuru yataita navo tichitarisa zuva rekuzvitonga.
Shuwa, makore 39 tabva muuzanyiro hwokutongwa nevamwe vedzimwe nyika muuzanyiro hwavamabritish ichokwadi takabva koko, asi matatadza kubuda zvachose kurusunguko kubva muurombo zvaramba izvi. Kune tumhaswa tinobva ipapapa zvekuti vanenge vachitonga vari kunyatsoziva kuti uko kune vanhu uko hakuna kugutsikanwa uko, ivovo tishishita manje nekutonga kuya kwedemo matimi hurumende itsva haisi itsva, yakangoisa rimwe diri. Vaona kuti uyu mutana uyu wakuzotikanganisira matungamiriro atanga tichida, kunyanya papa paakati tiri kushayiwa 15 biliyoni. Vakaona kuti vanhu vachabvunzisa kuti ko inogwesa kwa 15 biliyoni sei, izvi tine mapurisa, izvi tine CIO, izvi tine masoja vakakomberedza chiyadzwa. Dambudziko rakune zai zvinoitwa jonga ndere mabirocratic capitalist, kureva kuti vanhu vari kuwana upfumi kubva mukustripa maasset enyika kutora upfumi hwenyika vachiita ivo hwavo, ndopane dambudziko avo.
Saka tingati here hapana musiyano pane zvakanga zviripo muhurumende yavaRobert Mugabe?
Musiyano watovapo wakakura yavaRobert Mugabe zvaiita kudhara uyawo aiti akaona kuti ukwata kuenda kwenenge kumawere aibva angokarira kuti atimukwidze mapuraiziwa yayo ndiani. Musiyano manje uripo ndokuti kwava vari pava vapedza zviriti zvokuti dhizi rakasvika $33 ramutiri $37 kuti zvino vachagozofamba vangani. Asa manhu vagoenda kunovata hupe dzeumambo tihwepato pasi. Saka tiri kutsvaga freedom from poverty kuti ngapasa kwenzira nokukurumidza. Ndive zvani kuna anonzi madictatorship ari benevolent nokuti madictator anenge ari madictator asi kuikonomi kukunenge kuchivatika zvakaa zvakaita kuna nasouth korea zviyaziya. Haikona izvekuti you set up a cabal yedictatorship yokuti mimi anoti prepared to listen mentality yakadyarwa 1980 kuti hatiri kuita marriages takabatana neambi yedu vezapa tiri kurwa navo.
Tingati here bato reZANU PF riripo iye zvino richiri bato ramungati richiri kuteera maideals kana kuti zvamaiteera munguva yehondo yeChimurenga kana kuti pane zvashanduka?
Far from it, kutobva kure chaiko chaiko. Ii ndingatoti zvatova opposite pane zvatakange tichifungira. Regai ndikupe mufananidzo. Karioke kuti kune nzira dzamasoja, kuti masoja munofanira kunge muine humility. Masoja erusunguko ndo yatingati nuclear the national army, asi kuti musoja agoita chivindi chokutora AK yakasunungura nyika kupfuura munhu ari kumhanya nokumusana kuti ko zvakazochinja papi kwei. Asi pakaitwa zita rekunzi Zimbabwe National Army dai zvakanzi Zimbabwe People's Army, County People's Defence Force, zvingadei zvakachinja mafungiro ako ezvino. Doctrine yako manje yadoctrine yerepression yadoctrine yefascism yekuti musoja anoita trigger hipi kusanyara kusatya kuchengetedza upenyu hwavanhu pane kuti unge uchidzivirira vanhu ndowakuenda kuenda kunopfuura vanhu. Ndopandiri kuti zvakamonyororwa zvatova opposite.
Zuva rekucherechedza independence kana kuzvitonga kuzere kunoitwa mhemberero. Imi muri kutarisirwa kunge muchienda here kumhemberero idzi?
Pandiri papo pandiri ndikavuya nge ndine vairi kana ndine shamwari yangu nange ndine mudzimai wangu, ndinorangarira chose nekuti chero patiri hazvingorehe chete kuti munhu wese ngaaende kustadium. Ipo pavari ipapo apo vanhu vanoita mudangariro dzavo. Iko kumawadzi chaiko chaiko kuna vanhu ndokune vanhu ndokune macelebration chaiwo. Iyo glare yekuenda kumastadium yai kungoenda kunoumba makaruti paya paya, kunoumba makaruti chaiko 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 chaiko. Hatifarire independence tiri kwatiri.
Vanga vari mumwe wevarwiri wehondo yerusununguko vaBernard Manyadza vaizikanwa nerokuti paka chipoera munguva yehondo vari parunare kuwedza neStudio 7. Tombotarisa mimwe yemisoro yenhau iri mumapepanhau akasiyana emunyika. Bepanhau reHerald rinoti mapurisa akawanda aiswa mumigwagwa mikuru yenyika pamberi pezororo rekuzvitonga kuzere pamwe nereEaster kuitira kusimbisa kuteverwa kwemitemo yemumigwagwa. Bepanhau reNewsday rinoti chirongwa chekudzivirira kutanga kwekorera mumatunhu akakanganiswa necyclone Idai anoti Chimanimani neChipinge chakatanga nezuro pachitarisirwa kupiwa mushonga wekudzivirira chirwere ichi kuvanhu vanodarika mazana mana nemakumi masere ezviuru. Iye zvino tombonzwa zviri kubva kuvateereri veStudio 7 avo vakwanisa kutumira mashoko avo kuno. Mashoko aya haanei neStudio 7 sezvo achiratidza mafungiro evateereri.
Manhira akanaka, manhira akanaka Studio 7. Kwakadiwo kumana yenyika kwese kwamuri koko. Akadiniwo mabasa. Aiwa ini ndini Clive Moma tinyara ndiri ku Cape Town. Tiri kungoshira kuti dai nyika yedu yanaka tazodzokera kumusha. Tasuwa hama neshamwari mukati mekumusha.
Makadiwa ripa Studio 7. Tiri kutoshamisika kunzwa kuti chingwa chakwira zvakare. Chingwa chakunditsapa $3.50. Komana zvinhu zvako rwadza izvi kurarama. Aiwa ndiri parushinga business center ndatenda.
Makadi vapakuri vechirongwa, zita rangu ndirirochirandu. Ndoda kutaurawo pamusoro pevechidiki vari kutora zvinodhaka. Zvinhu zvinoshungurudza chokwadi kuti munyika medu hamuna mabasa. Mainvestments aya aitaurwa kuti vachauya kuzoinvesta munyika havana kuuya. Zvino vechidiki vanoparara nenyaya yekuti vachange vachida kuzama kuti pfungwa dzavo dzireruke. Hurumende ndiyo ine dambudziko rose rirasvika kuti vechidiki vatore zvinodhaka. Handizivi kuti mutungamiri wenyika achapagadzirisawo sei nevanomupawo mazano. Vanomupawo mazano api vachitarisa mamiriro akaita nyika? Nokuti makore ese atarasikirwa nemari dzaifanira kunge dzichibhadhara tekisi nemakambanisi nevanhu vanoshanda mumakambani yayo yakawandisa. Ngavadzikise pesendeji yetaxi yavanotorera makambani voita mutemo wekuti usazopfume mangwana wakachinja. Nokudaro nyika inogona kusumuka, vechidiki vanogona kuwana mabasa, naizvozvo vanogona kusiya zvinodhaka zvose zvavanotandisa, nyika yoenderera mberi.
Yes, koma hove makasimba here kumusenda inokudzoka. But you can't relieve stress in mad drugs. There is recycling these days. Unogona anangoenda kunhonga mapepa kana maplastic in town mamakareven in locations there. Then you recycle, then you get money. Now Maria Varkoana, you know, Champisa, you know, think about drugs, but you should have what you and we are living stress. But it's only for a matter of time, even though we can't go to Namabaza, but we must also try to do something with our heads and our minds. Not going to take garret singles with Barra Pumba. Like now, the dignity of our country is getting right to the pit. This is not right, what these other guys are doing.
Makadisha University Studio 7. In the end, the name chat. Now, if you come to the bachelor, you know,
Tinotenda vateereri vose vakwanisa kutumira mashoko avo kuno kuStudio 7.
Chirongwa che Studio 7 chinokuudza zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM 4930 7270 ne 9885 shortwave uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 kHz per shortwave. Pindai muchirongwa che live talk na 8 PM nekutumira ma WhatsApp message kana ma voice message pa number dzinoti 001-202-465-0318. Number izi zvakare 001-202-465-0318. Tinote penyura chirongwa che Let's Talk ngati kurukurei pa Facebook page yedu ye VOA Shona musiwe chipiri ne musiwe china kubva nguva dza 4 p.m. kusvika na 5 p.m. musiwe chishanu kubva na 4:45 p.m. kusvika na 5:15 p.m. musakanganwa kufarira Facebook page yedu ye VOA Shona kurudzira yamane shamwari kuti dzitifarire.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Munyori mukuru weUnited Nations adoma chipanga mazano chinokosha vaNicholas Haysom kuti vabatsire munhaurirano dzekutsvaga runyararo muSudan, umo mauto akabvisa pachigaro vaive mutungamiri wenyika kwenguva yakareba vaOmar al-Bashir svondo rapera. Zvizvarwa zvemuIndonesia zvatanga kuvhota nenguva dza 7 mangwana nanhasi enguva dzeko, musarudzo huru pasi rose kuitwa muzuva rimwe chete. Kunyange hazvo moto mukuru kwazvo wakapisa chechi yeNotre Dame iri muParis kuFrance nemuvhuro usiku wakaparadza denga rechivakwa ichi vakavanda kusanganisira chizvarwa cheZimbabwe chinopinda kereke Roman Catholic Church Father William Guri vanoti vanoshamisika kuti hapana upenyu hwakarasika. Father Guri ava vari muAnnapolis mudunhu raMaryland muno muAmerica vanotiwo zvichengetwa zvinokosha zvakawanda zvaive muchivakwa chine makore anodarika mazana masere nemakumi mashanu ichi zvinosanganisira korona yeminzwa inonzi yakapfekedzwa Ishe Jesu Kristu pavakarovirwa pamwe nemapfupa evasande vechitendero ichi aichengetwa mukereke iyi zvakanunurwa kubva kumoto uyu. Ngatinzwei hurukuro yataita navo pamusoro penyaya iyi.
Hazvisati zvaunyatsozivikanwa pane mainvestigations anzi nevakuru aitwe, asi pari zvino vari kunyanyofungidzira kuti ingadai iri accident yakaitika pavashandi, nekuti pane basa rokugadzirisa kana kuti restoration ranga risiwa pacathedral iyi. Saka zviri kunyanyofungidzirwa kuti ndopanogona pakabva moto wakapisa imba iyi.
Tinonzwa kuti chivakwa ichi ranga riri dura rekuchengeterwa zvinhu zvakakosha kwemakore akawanda, tichionawo kuti iyo cathedral yanga yane makore 850 zvichireva kuti ranga riri dura renhoroondo dzakawanda. Zvii zvakaburitswa nezvakapararira muchechu?
Ndanzwa kuti hanzi mifananidzo mizhinji yakaita semapaintings nemamwe matreasures nezvimwe zviwanikwa zvakakosha zvinenge zvirimo zvakadaro semapfupa evanhu vanonzi vangwari vakarurama vasande zvinoereswa muchitendero chechikatorike. Zvizhinji zviri kunzi zvakaburitswa nevanorwisa moto aya mafireman, vakakwanisa kuburitsa zvinhu zvakawanda. Uyezve pavanga vachiita basa rekugadzira iri pane mastatue zviumbwa zvevapostori zvanga zvakafanoburiswa kudhara kuitira kuti basa iri rigadziriswe. Saka zviri kunzi izvozvo zvakapona zvanyanyotyirwa kunzi zvinhu zvakawanda zvichaparara mukuzotarisa kwavaiita mushure mekunge moto wadzima wana kuti hazvina kunyanyoparara sezvanga zvakafungidzirwa. Zvimwe zvinhu zvizhinji zvichiri pari pakanaka, ma-stained glass windows, mawindo aya anopenya-penya emachechi mazhinji acho arimo, atare ichigere zvakanaka, haina kunyanyobatwa-batwa. Saka ndofunga zvinhu zvakaparadzwa zvinenge zvishoma pane zvaifungidzirwa kuti zvakaparadzwa.
Tiri kunzwawo kuti muchivakwa imomo ndo maichengetwa nguo dzakanga dzakapfekwa naIshe Jesu Kristu nguva yavaroverwa. Ichokwadi here ichi?
Chokwadi chiripo ndechekuti ndaza yeminzwa ndo inonzi yanga ichichengetwa imomo, iyo inonzi haina kuparadzwa. Ndaza yeminzwa yakapfekedzwa Jesu musoro mama inonzi yanga iri mukathedra imomo, ndiyo yega dzimwe hanzu kwete, asi ndaza chete ndo yandinoziva kuti yanga irimo.
Chiitiko ichi chingakanganisa zvakadii kufamba kwebasa re Roman Catholic Church.
Ndofunga chichati kanganise zvakanyanya pamafambiro ebasa Roman Catholic Church nekuti svondo rinoiri ndoratinoti Holy Week, ratinoita yatinoti Easter Triduum, mazuva matatu akanyanyisa kukosha chaizvo muchitendero chedu chechikatorike. Saka mazuva iwayo ndopanonyanyodiwa chaizvo chechi, zvikurukuru chechi hombe dzakaita seiyi. Ndopatinoita manamatiro edu atinenge takanyatsoungana tese tichiteedzera nhoroondo dzekutambudzika nekutifira kwakaita mambo edu Yesu Kristu. Saka kuva vasina pekupindira idambudziko sezvamunoziva manamatiro edu echiRoma mumakore akawanda tajairira kunamata muchechi yakanyatsovako. Saka chechi yakaita seiyo inota dhamu iyi inofarwa ngeri nzvimbo yakakosha chaizvo manamatiro avanenge vachiita paEaster ine. Saka kunge vasinayo ndofunga izvo zvavatori mushishi rekuedza kuona kuti mamwe maservices oitwa kuchechi dzipi dziri padhuze.
Kuvakurudza kana kudzosera chivakwa ichi pachachiri kungatora nguva yakadii?
Ini ndiri kutarisira kuti kunogona kuchikurumidzei kuitika nekuti maunzwira anda ndichito hangu ichiteerera nhau mari inenge iri kubuda chaizvo, vanhu vabatikana nazvo uye vari kubvisa mari dzine mvuri dzekuti basa rizobatsirizwe. Chanda ndichityira ndechekuti dai papa pasina mari yacho zvaigona kunetsa, asi nemabudiro ari kuita mari nechido chikuratidzwa nevanhu vakawanda zvikuruwo vane mari ava nevane ruzivo rwepamusoro zvinogona kuita kuti ikurumidze kugadzirika. Ikozvizvi neteknoloji yapo mari dzacho dziri pahadzo nechido chacho chiripo, handioni chinyanyotora nguva yakareba isati yapera kugadzirwa zvakare.
Vanga vari chizvarwa cheZimbabwe vari vekereke Roman Catholic Church, Father William Guri, vari parunare muAnapolis muno muAmerica neStudio 7. Akapisa makereke matatu anopindwa nevechitema kuLouisiana, Holden Matthews neZuro, akamiswa pamberi pedare redzimhosva achipomerwa mhosva yekutanga moto mitatu iyi uye neruvengo. Mapurisa anoti pane humbo hwakawanda hunoratidza kuti Matthews, uyo ane makore makumi maviri nerimwe ekuberekwa, akapara mhosva idzi. Mutongi wedare redzimhosva akatongawo kuti Matthews auye kudare musi wa18 Chikunguru. Makereke akapiswa naMatthews akakosha nekuti akavakwa zana remakore apfuura. Muchikamu chatinotarisa zviri kuitika muno muAmerica, tanonoka wande weStudio 7 abata mufundisi Isaac Mwase veBaptist Church iri muBaltimore mudunhu reMaryland kuti tinzwewo maonero avo panyaya iyi.
Hazvinonzwisa tsitsi kuti pane munhu angade kupisa panosanganira vanhu vachizvinamatira. Pasi rose riri kusuwa nekutsva kweNotre Dame Cathedral kune Greek kuFrance mumavhiki apfuura aya. Pamwe pane makereke anga akapiswa kuLouisiana. Zvinosuwisa chose kuti kereke dzekuLouisiana dzakatsva nokuda kwokuti pane munhu anga neruvengo rwakamusunda kuti ava anopisa kereke iyi. Kutsva kweNotre Dame vari kutaura munhau vari kuti yanga iri accident. Zvisinei, pano kusuwa kuripo pasi rose pane vanhu vanokoshesa basa rinoitwa nemakereke.
Mukomana uyu akabatwa hake sokuzova kwamunoita, asi mubvunzo wandiinawo ndiwo kuti chii chinenge chaitika mupfungwa yomunhu kuita zvinhu zvakadai kukereke? Zvinotora chii kuti munhu afunge kuita zvinhu zvakadai?
Mabasa erima akawanda pasi rose. Varipo vanhu vanenge vasvika pakuve neruvengo nebasa rinoitwa nekereke. Ruvengo rwaHolden Matthews ari kunzi anenge ndiye akapisa dzekereke idzi. Ruvengo rwake runobva pakurasikirwa nerutendo muna 10. Kurasikirwa kwerutendo rwake ndokubva kwabatana neruvengo kuvanhu kudzikereke idzi. Zvakare kuruvengo rwakananga vanhu veganda dema. Zvinosuwisa. Chinhu chirimo muno muAmerica chagara chichiita kuti muno muAmerica vanhu va tsvage kuvandudza magariro evanhu vakasiyana siyana vechirungu vegaranda dema nevese vese vana vamwari vachiziva kuti vese vakasikwa naTenzi.
Imimi somunhu weshoko somufundisi, kana muchiona zvinhu zvakada zvichitika, munoudza chii kuvatendi venyu? Munoti chii kuvatendi venyu pamusoro penyaya yakaitika seya Matthews?
Shoko randingataure kuvatendi ndeyekuti rangarirai kuti kereke hadzizi dzimba dzatinovaka. Dzimba dzatinovaka matinosanganira dzimba dzinokosha hongu, asi chinokoshesesa ukama ruripo pakati pevanhu vose vakasikwa nemufananidzo waMwari. Kutsvakwa Notre Dame kwangori accident, kutsvakwe dzikereke dzekuSaint Landry Parish kuLouisiana kwakaitika nokuda kweruoko rweruvengo. Zvisinei, zviitiko zvese izvi zvinotirangarisa kuti zvatinovaka hazvigare nokusingaperi. Dzimba dzichatsva, dzichaputsika. Chinokosha ndechekuti nerutendo runogara nokusingaperi.
Vanga vari mufundisi Isaac Mwase veBaltimore Baptist Church muMaryland muno muAmerica, vari parunare naTanonoka Wande weStudio 7.
Anything you ask, I deliver. Bending backwards, building your dreams, hoping that you will love me, it seems. Chinswa, chinswa, chakaipa. Yaya, ii, yakuneta. Rera, imwa, nemu, kata. Ino, fuma, yokuruma.
Dance, boy.
Am I a dance,
boy?
Is this a fake romance,
boy?
When I ask you, never deliver. Do you know the perfect disguise? Light at me with love in your eyes. Want it by, by a moyo. Want it shy, sa zororo. Rera ewa, nemu kaka. Ino fuma yo kuruma.
Dance, boy.
Am I a dance,
boy?
Is this a fake romance,
boy?
Nako kambo akilizi kubva kuna Amara Brown tabatashuka kumagumo echirongwa chedu sezvengo yedu yapera rigai timbotarisa musoro yenhaudza nhasi. Kongresi yeMDC mudunhu remasvingo inodoma mutungamiri webato Nelson Chamisa kuti vakwikwidze pachigaro chemutungamiri webato. Mhuri yeZimbabwe yopemberera makore makumi matatu nemapfumbamwe nyika yawana kuzvitonga kubva kuvachena, asi rimwe gamba rehonde rusunungoko richiti vanhu vachiri muhonde yekuti vabude muurombo. Anokuonekaya nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndekusiyai mina Gibbs Dube.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.